Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misure na uzedu zanasi chipiri kurune 17, 2020. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus sedambudziko guru ratarisana nenyika. Ndokubva vakanzura chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair kumisa mitambo yese munyika pamwe nekurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana, kusanganisira kuungana pamichato nedzisvondo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva iyo vanhu vakawanda vari kurambidzwa kuenda kunyika dziri kunetsana nechirwere checoronavirus. Bazi reZimbabwe Statistical Agency rinoti mari yemunyika iri kuramba ichipera simba zvakanyanya. Sangano reBroad Alliance Against Sanctions rinomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ichikurudzira kuumbwa kwemutemo inoomesera vanhu vanokurudzira kuti zvirango zvitemerwe nyika uye kuomesera vatori venhau vanoburitsa nhau dzinorerekera kutsigirwa kwezvirango. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa dambudziko recoronavirus pamwe nekodzero dzevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.